tarisai muone nasi dambudziko ravapo maringe ne COVID-19. Zvava pachena kuti muzvikoro umu murayiridzi angasvika pachikoro, murayiridzi angada kuenda pachikoro, asi pachikoro pacho pakaitwa gadziriro yakakwana here yokuti murayiridzi anorarama takanangana ne COVID-19. Tinotarisa isusu toona kuti Ministry ye Primary ne Secondary Education pamwe nehurumende vakabvuma ivo kuti vaita mastandard operating procedures.
Varayiridzi vari kuti kudii nenyaya iyi?
Standard operating procedures umbowo huri kubva nevarayiridzi muzvikoro zvinoratidza kuti haasi kutevedzerwa. Zvikwanisiro zvinodiwa hazvisi kutevedzerwa munzvimbo dzakawanda. Hamuna zvidiki diki zvishoma shoma zvinodiwa kuitira kuti murayiridzi nemwana wechikoro nevabereki vanosvika pachikoro ipapo vange vakadzivirirwa zvakakwana kubva kudenda reCOVID-19.
Ko sei muchidaro?
Tarisai muone, mangwana mangwana tinonzwa kuti chikoro chakati chavharwa, chikoro chakati chavharwa. Isu tinokurudzira kuti hurumende ngaivhare zvikoro zvese zvisiri kutevedzera mastandard operating procedures ayo anova ndiwo akaitwa nehurumende. Hurumende ngairegere kuti imirire njodzi kuti dzitange dzauyira varayiridzi navane vechikoro nevabereki vanosvika pazvikoro izvi. Nzvimbo dzisina mvura, zvikoro zvisina mvura, mutemo ngaungotevedzerwa wokuti zvikoro izvozvi hazvifaniri kunge zvakavhura. Nenyaya yokuti hazvitibatsire kuti varayiridzi nevane vechikoro vange vachipinda mudambudziko reCOVID-19.